vatsvangirai vachambirwa nemufaro mukuru apo vashanyira nzvimbo nhatu muAppworth dzinoti Pentagon, Solani pamwe neOversfield pavanzwa matambudziko ari kusangana nevagari vemunharaunda iyi. Amai Lilian Maposa vanogara kuOversfield vati chiri kunyanya kunetsa inyaya pekugara sezvo dzimba zhinji dzakapwanywa nehurumende gore rapera vachiti vamwe vanhu vari kurara panze. Vatiwo mamwe matumba ari kugara vanhu ari kuputsika nekunaya kuri kuita mvura mazuva ano sezvo matumba aya akavakwa zvisina kusimba pamusana pekuti vanhu vari kutya kuti vakashandisa mari yakawanda mukuvaka dzimba vanogona kumuka vapwanyirwa dzimba dzavo nehurumende iyo iri kuti dzimba zhinji dziri muAppworth dzakavakwa zvisiri pamurau.
Pekugara chaipo dambudziko ririmo nderekuti dzimba chaidzo vamwe vakangovaka dzimba zvezvidhina dzimwe dzakatodona, dzimba zhinji dzakapera kudona. Saka kudona kwadzakaita tinoda kuti kushaya mari pamusana pedambudziko yekushaya mari, kushaya mabasa. Ndoti vabereki takatadza kuzvivakira tikavaka dzimba dzezvidhina zvisina kutsva zvadonha nhasi. Vana vari kushaya mabasa, vatayarutsawo tichiti pamwe ndivangatibatsira, vari kushaya mabasa. Saka dambudziko ndere mabasa, dambudziko vana vakaitirwa mabasa. Togona kuzviyamura vana vachitibatsira kwakaisu, zvinototi isi takadzidzisa vana tikati vana mangwana vachatiyamure, vana vacho hakuchinazve, mabasa hakuna. Dambudziko nderekumabasa, vana vakavhurirwa mabasa vakashanda, zvimwe tinogona kuzviyamura tega. Tanzwa nokugara urova.
Asi hurumende inoti veruzhinji vanofanira kuvaka dzimba munzvimbo dzakatarwa nemakanzuru kuti ndidzo dzinovakirwa dzimba. Mumwe mugari wekuPentagon vaShelton Java vatiwo hutano hwevanhu vazhinji hwave munjodzi sezvo vanhu vasina pekugara ava vachiitira tsvina pese pese nepamusana pekushayikwa kwezvimbuzi. VaJava vatiwo vanhu vazhinji vari kunwa mvura isina kushambidzika yavanochera murukova runoerera tsvina inenge yaitwa nevanhu.
Majacha nezvidzimba dzanyanya kutoterwa nemvura zvekuti hatizivi kuti kumberi kwatinoenda uko zvichange zvakamira sei, nekuti dzimba tirikutotarisira kuti dziri kutodonha ende dziri kuramba dzichidonha. Nyaya yekushayikwa kwezvimbuzi majacha iko zvino munhu akungoti akaita tsvina yaakubva yatongobuda ichierera nemvura ichienda. Saka ndopatiri kutaura nawe dzayariya, ndopatiri kuwana futi mvura yekunwa pakare ipapo, saka utano hwedu hwakutonetsa.
Zvichakadai vatsvangirai vati hurumende inofanira kubuda pachena panyaya yebhodhi rekanzuro yeAppworth kuti riri pasi pekanzuro yeRuwa here kana kuti yeHarare, kuitira kuti pave newekubvunza kana zvinhu zvaita manyamamire nerongo muAppworth.
Tanga chatitaita isusu seMDC ndechekumeka shuwa kuti iyo inonzi Appworth residential area dzese dzine municipal status, dzine jurisdiction yeminisiparity. Because kana maane minisiparity ndo ichaona kuti vanhu vapuwa mvura sei, vanhu vakagara sei, uye vanhu vachavakira papi. Zvokungoti umwe nomwe wada kuvaka paanoda, izvo zvichagadziriswa nokufamba kwenguva.
Vatiwo chiri kunyanya kunetsa ndechekuti hurumende iripo pari zvino haina hanya nevanhu, vachiti kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika pamwe nemagariro evanhu kuri kukonzerwa nehurumende isina urongo hwekuvandudza zvinhu munyika. Vati bato ravo richatora matanho nekukasika ekubatsira vagari vekuAppworth zvikuru sei panyaya yekuwaniswa kwemvura yakachena.
Tichaona kuti isusu nevamwe tione kuti the problems dzamuri kuita raise dzemvura dzenhiki zvatinokwanisawo nguva ino zvinogona here kuorganizwa kana kuapprochawo vamwe kuti nyaya yanetsa kuAppworth inyaya yemvura. Ndandiri kuhopfuli musi unono vanhu vari kuchera mumatsime zvekumusha, kuenda kuenda kukliniki kwacho kwakazara vanhu vane manyoka chete. Inyaya yemvura ka, mvura kana isi raita vanhu vaita manyoka. Saka tiri kudawo kukurudzirai kuti zvatoda kuita isusu sehurumende kana tapinda is to make sure kuti Appworth is incorporated in the urban centers so that iyo rural authority yacho kana kuti city yacho iyoyo inofanira kumeka sure kuti yaisa migwagwa, yaisa mvura yakanaka, yaisa magetsi. But that's in the long term. In the short term tichaonawo kuti even nyaya yokuiswa mabhohole anotova nani pane kuti vanhu vaswere vachichera.
Sezvavanowanzogara taura nguva nenguva, vatsvangirai vakurudzira kuti vatsigiri vavo vasaite zvemhirizhonga kunyange vakadenhwa nenhengo dzezanupf. Munzvimbo dzese dzafambwa muAppworth nhasi navatsvangirai, vatsvangirai vatambirwa nemufaro mukuru nevanotengesa mumisika pamwe nevanhu vanga vari mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 kuAppworth, ndini Thomas Chiripasi.